This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 20 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Bato idzva rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe roita Congress yaro yekutanga nemusi wechishanu kusvika mugovera.
Vadzidzi vepachinoi University vonetsana pamberi pesarudzo dzavo mangwana, pamwe vachiti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vave kupindira munyaya dzezvevadzidzi.
Mutungamiri webato rinopikisa vaEgypt dzine munhenzva vanoti rwendo runo vanokunda vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ rinoti riri kuita Congress yaro yekutanga nemusi wechishanu kusvika mugovera. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti utungamiri webato iri huri kupinda musarudzo wakarerekera zvakanyanya kudunhu rimwe chete. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vataura nevatori venhau muHarare nhasi vakafanobata chigaro chemutauriri weRDZ vapishai muchauraya vazivisa kuti Congress yebato ravo ichaitwa nemusi wechishanu nemugovera, uye vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato vaElton Mangoma hapana aratidza kuvakwikwidza kusvika pari zvino. Vamuchauraya vatiwo bazi revechidiki rakadoma vaFortune Munyonga kuva mutungamiriri wevechidiki mubato, ukuwo ama Hilders Banda vakadomwawo nemadzimai kuti vave sachigaro webazi remadzimai mubato.
Zvigaro zvetiinazvo pane vanhu vakaunza mazita avo, president pana Elton Mangoma, vice president pana Mrs. K, national chairperson pananga pachikwikwidza Mr. Nyoni na Mr. Ngole, then treasurer general pana Fidelis Mugari, organizing secretary pachakwikwidza honorable Tisha Munyanyi versus Jim Jalif, ku police pachange paina Musada Zengwa and the other candidate.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vamulondolozi Ndlovu vati pamazita aburitswa evanhu vachakwikwidzwa pazvigaro paCongress iyi zvinoratidza pachena kuti utungamiriri webato iri huchange huri hwedunhu reManicaland chete.
Semaonero angu, mamiriro akaita bato ravamangoma rakanyanya kuwanda vanhu vekuManicaland. Zvichireva kuti havana kuita representation in terms of nationwide, kana tingati nyika yese, maprovinces ese. Zvichireva kuti havana kuita yatingati democracy yavari kuchemera mukuinzanisa mikana pakati pe maprovinces akasiyana siyana munyika.
Asi vamuchauraya vanoti bato ravo rakaudza nhengo dzaro kuti wese anoda kukwikwidza chero chipi zvacho chigaro anofanira kuunza mapepa ake musi wechina usati wadarika, vachiti vanhu vachine mukana wokuti vasarudzwe pazvinzvimbo zveutungamiriri webato iri. Vachipindura mubvunzo womumwe mutori wenhau wekuti sebato vangabvuma kubatana here nemamwe mapato pamberi pesarudzo anosanganisira chikwata chePeople First chinonzi chinotungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru, vamuchauraya vati bato ravo harizofira kadyidzana nevanhu vakanga vari muhurumende yeZANU PF vavari kupomera mhosva yekuponda vanhu vakawanda.
Semarinyo Democrats of Zimbabwe tinokoshesa nyaya yemaprinciples and values. Zvinogona kutinetsa kundombundirana nevanhu vakapise misha yevanhu, vakauraya vanhu vakaita sana tichaona Chiminya, vakauraya vana Shepherd Jani, kuti tizombundirana nawo kana kugara nawo pa same table tichiti tiri kumirira vanhu. Tinenge tichi replace ZANU PF by ZANU PF. So Semarinyo Democrats of Zimbabwe, we are not comfortable with that.
Mashoko ataurwa neRDZ aya anouyawo apo mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai, mutungamiriri weMKD vaSimba Makoni, vaDumisa Dhavengwa veZapu, nhengo dzechikwata chakadambuka kubva.
Ini ndini Blessing Zulu. Svondo rino nerinotevera ndichange ndichikupai hurukuro neZANU PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi tiri kuita hurukuro navaEgypt dzine munhenzva veAfrican National Party. Mangwana tichataura navaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu ichi.
Nengo ye Zimbabwe National Students Union pachino University of Technology muzvare Joana Mamombe vanoti havasi kufara zvikuru nekupindira kwavanoti kuri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe munyaya dzesarudzo dzevadzidzi vepachikoro ichi dziri kuitwa mangwana. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvari Mamombe avo vari kukwikwidza chigaro chasachigaro vanoti Amai Mugabe vanofanirwa kunyara nekupindira munyaya dzevana vechikoro kana kurega zita ravo richishandiswa neboka reZimbabwe Congress of Student Union ZICOSU mukuchisidzira dzimwe nhengo. Muzvari Mamombe vanoti ZICOSU yakapiwa matishets naAmai Mugabe anosvika churu chimwe chete nemazana mashanu ayo vari kupa vana vechikoro.
Chiri kunyanya kuti chishungurudza ndechekuti isusu tanga tichifunga kuti maelections epano epachinoi ari kufokasa nenyaya yevadzidzi vepano pachinoi. Asi chiri kutishamisa ndechekuti tinoona izvo ZICOSU ichiunza matishets anosvika 1500 muchirungu. Matishets aya akanyorwa kunzi Uncongarable Dr. Amai Grace Mugabe. Zvinhu zviri kutishungurudza because zvinhu zvekuti tinenge takutya kana kunge tinenge tisina kusununguka kwakakwana kuti tinge tichiita ma elections edu zvakanaka nekuda kwema t-shirts iwayo because atichazive kuti chii chichaitika pamberi apo.
Muzvari Mamombe vanoti vakatonyorera vakuru vechikoro kuti ZICOSU imire kupa ma t-shirts ane mufananidzo waMai Mugabe sezvo zvine kumbunyikidza mukati. Asi vari kukwikwidza chigaro chasachigaro vakamirira ZICOSU vaWatson Mabasa vanoti hapana chakaipa nekupfeka ma t-shirts ane mufananidzo waMai Mugabe sezvo ivo nenhengo dzavo vachiwirirana nezvinomirira mudzimai wemutungamiri wenyika.
Tinongopiwa ma t-shirts aya, we just wear them because we my ideologies edu anogona kunge achienderana maonero edu. Saka avo vabereki vedu hapana chinotidzivisa kuti tinge tichipfeka hembe dzavo kana kuti hembe dzavo dzine mifananidzo yavo because our ideologies they are the same.
Ma t-shirts ari kupiwa vadzidzi aya akanyorwa pamberi kuti gore rino tichadzidza zvakawanda uye ane mufananidzo waMai Mugabe uye kumashure akanyorwa kuti gore rezvidzidzo Uncongarable munhu wese kuna amai. Mushandi weZANU PF muchinoi uyo aramba kudomwa nezita anoti havazive kuti ma t-shirts ari kupiwa pachikoro chikuru chekati akabvepi. Asi nhengo yeZICOSU pakat vatawanda Marange avo vari kukwikwidza chigaro chemunyori mukuru vanoti ma t-shirts vakapiwa naMai Grace Mugabe kwamurombedzi mwedzi wapera. Asi Studio 7 aina kunzwa divi raAmai Mugabe panyaya iyi.
We went to Amurobedzi as a course student and she was there, Dr. Amai. Tikatsvega tinosanganawo vana kuna Amai tuenda tunonzwawo kuti vari kuti shi, and we got t-shirts because she knew we were vana vechi vepa university.
Nengo zinosvika sere dzakaratidza chido chekupinda mumakwikwi ekuresa chigaro weboka rekutungamirira vadzidzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Muchikamu chedu chekutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwa enyika, nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reAfrican National Party vaEgypt dzine munhenzva, avanoti vari kutarisira kuti musarudzo dzemuna 2018 vachakunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vadzine munhenzva vanoti vaMugabe vari kutonga nedemo, izvo zvapa kuti nyika itatarike. Vadzine munhenzva munhu anonzi nevakawanda munyika anounza mufaro munguva yesarudzo, kwete nekuti vanenge vachida kuvhoterwa nevanhu vakawanda, asi kuti vanhu vanenge vachitovaseka. Asi vadzine munhenzva vanoti rwendo runo vanokunda, kunyange havo vachiti havadi kufukura hapwa kuti vachaita sei, vachiti vakadaro vanogona kuzochenjedza nyamukuta kuzvara vachada. Tabvunza vadzine munhenzva maonero avo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Ichokwadi, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mugabe atadza kutonga ende anotonga nechisimba, saka izvozvo zvoga zvinhu zvatadza kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Asi pane manikidzo inoitwa neyouth, kana uine bhizinesi vanhu vanoiskorwa kunzi vadarikirwa bhizinesi yeopposition.
Imi mune bhizinesi here kuwedza uku?
Hongu, ini ndine bhizinesi, ndine bhazi, ndine tractor nepickup nechigayo paweather center. Ndopane ofisi yedu zvakare, saka ndopandiri station ipapo. Saka inini zvinhu zvakaitika, takanyeverwa naMugabe tiri muhondo, zvaaida kusevhesa vanhu, akaona vanhu vane brain anovaita seanoda iye asingavadi.
Asi imi bato renyu kuri kuti vadzine munhenzva ndimi manzi mamutungamiri wenyika, zvii zvamunoita kugadzirisa upfumi?
Maita zvakanaka, ishoko guru kwazvo rinokosha iroro. Nyika chinonzi nyika iekonomi, tiri paekonomi. Nyika ine zvinhu zviviri chinonzi ikonomi. Chekutanga kurima kana kuti farming, chechipiri industry. Zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti nyika iwane kurarama. Saka zvinhu zvakadai saizvozvo hazvisi kufamba, zvakaurayiwa zvese. Chechitatu, makambani anomanufacture zvinhu haafane kudisturbwa, nokuti ndoanofidha industry, ndoanofidha farming. Handemberi.
Saka tichitarisa zviri kuitika izvi, pangagadziriswa sei dambudziko remuZimbabwe?
Sekugadzirisa ndinochigona ino, ndinochiziva, ndosaka hondo yakata yakafambira mberi. Ndaigadzira zvinhu zvese zvendini mugavana anoda mubush, but aisituma vanhu achichenje vanhu vane brain. Saka chinoitika ndechekuti zvese ndikataura mashoko anopinza maningi, iye anomhanyira kusekisheni yemutemo wendumende, akamutemo kanokava zvaunenge wataura. Kana wava kuzotaura iwe izvozvo, ndozvemurinotinemusi kupalamendi. Saka zvinhu zvakaita saizvozvo ine handichakwanisa kuzvitaura, ndozvozvitaura kana nguva yemarallies kana yemakampeins yasvika.
Vamwe kavanoti vadzine munhenzva vanobva vanyanya kunyarara tozonguwadzwa munguva yesarudzo chete.
Aiwa, chinoitika ndechekuti ndakaseenzeswa ndombovaona advantage neni, ende pane mari dzangu dzavakatora. 96 ndakasosa mari kuArgentina inoita $500,000 ikatorwa.
Yanga iri mari yei kwei?
Ndaikava ndida kukukwidza 95 generation nepresidenti yayo 96.
Imi makagadzira here kushanda nevamwe vanopikisa ava kuti munge muchipinda mumasimba?
Nyaya yamataura iyi ndofunga vanhu vari kuda chipo changu, inindinozvizvaune chipo changu chanda kuwana mwari nezinga rangu. Saka ina handichadi, ndoda kumira seAfrican National Party nevanhu vano vachitigira seAfrican National Party. Zvekuzajoina ma ndakaedza zvinzira zvese, vanhu vakatora advantage kuti vawane kuo, vamwe vanoinga mari chete vasingainge kuti nyika ichininguke kana kuti zvinogadzirwa zvigadzirwe. Saka ina handichaita zvezvezvezvi, ndinomira seAfrican National Party. Vanenge vachida kutitauri vanouya kuzojoina African National Party. Toita dhozi yedu yatofana kutifambe tiri nayo, ndopfungwa dzatinazvo, nokuti ndakachenjedzwa kuti ndizosvika pana nherori. Zvee zvandaitarisira kuti zviitike hazvina kukwanisa kuitika. Saka ndaane marizi aripo, ndinopika nekuna Mwari nekuti Mwari ndemusikeri pese.
Saka mune tarisiro yekuti muna 2018 muchakunda vamugabe muchienda kustate house.
2018 ndakagadzira zvakakwana. Ndakagadzira nyangwe mapasipoti ndichauya ikoko kumhiri kwemakungwa ikoko kunyika dzekunze. Tichitaura mamiriro ariko akaita zvinhu zvese.
Mutungamiri webato riropikisa reAfrican National Party vaEgypt dzine munenzva vachitaura vari parunare kuwedza. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona kanawo pawebsite yedu yeWWW.voashona.com.
Muchikamu chedu chatinotarisa zveupfumi, nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nebhodhi idzva reNational Social Security Authority kana kuti NASA svondo rino rekudzinga utungamiri hwepamusoro hwose hweNASA huchipomerwa mhosva yekusaita basa zvakanaka pamwe nekusashandiswa zvakanaka kwemari. Nezuro bhodhi iri rakaburitsa gwaro rekuzivisa kuti vaive mukuru weNASA vaJames Matiza pamwe nevamwe vavo vanoti vaShadrack Vera, vaPatrick Mupani, vaTendai Mafunda pamwe navaBright Chidyagwai vakamiswa basa. Sachigaro webhodhi reNASA vaRobin Vela vakazivisa mugwaro iri kuti vachafanotungamira NASA imwe nhengo yebhodhi vaHashmone Matemera. Bhodhi reNASA iri rave nemasvondo mana chete raumbwa. Masangano anomirira vashandi anga agara achichema nemafambisirwo aanoti aiitwa boka rinochengeta mari dzemudyandigere iri vachiti mari dzevashandi hadzisi kufambiswa nemazvo. Vamwe vave pamudyandigere vanonzi vaitotadza kutora mari dzavo nenguva nekuda kwematambudziko aiwanikwa musangano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyore mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siamuyarira tikatanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei danho ratorwa nebhodhi iri.
Chekutanga jonga toda kupa kutenda kukuru kubhodhi ravaRobin Vela. Ndava vanhu ivava ndivo vanhu vanga vakagarira mari dzevashandi dzinokontributwa kunaka. Mari dzinofanira kunge dzichitambirwa nevashandi vanenge vava pamudyandigere. Kutaura kuno kwatiri kuita mushanda anopiwa $40. Mumwe anenge achibva masvingo, mumwe chipinge, mumwe kupi, maPOSB haasi kufangishana. Saka vanhu vanotokwira mabhazi kuya kusotora mari, munhu anoenda asina kana chinhu. Asi voona kuti varume vava tiri kutaura nezvavavo ndo vanga vachitora mamirioni emari, ma11 million, 12 million vachiisa kumabhanga eshamwari dzavo, aya anenge atadza kushanda mune zvakanaka. Eti the expense yekunge vachibatsira vashandi vanga vachiisa mari iyoyo. Dai vachikwanisa kuzobvisawo kana imwe mari vachienda kumaSME kuti ibatsirewo vashandi vanenge varetire kuti vaise maproject, kuti vakwanisewo kana kuisa dzimwe mari muzvipatara. Kunova ndokunorapwa vashandi, ndokunorapwa vana vevashandi, zvese zvazviko. Mari dzakatingoiswa kumabhizinesi. Saka uyu mufaro mukuru watiri kutambira.
Tinoona kuti dambudziko iri ranga riri dambudziko ranga rane nguva richibata vashandi. Munofunga here imi kuti rinokasika kugadzirisika nekudzingwa kwaitwa utungamiri hubasi?
Rinokasika kugadzirika nekuti mukatarisa kana muchiita realign mainstitution, motanga kubvisa vacho vanga vachikonzeresa zvinhinga mupinyiro zvakunobvisa. Taakubvisa kwaitwa vana Matiza ava nana Vera nananananava. Kwaakuunzawo vanhu vakavanyowani vatinotarisira kuti vachanyatsokuvhetwa. Isu sevashandi tine stake. NASA inoumbwa nevashandi, vashandirwi nehurumende. Isu tisine bigger stake. Tichatarisa kuti bhodhi iroro rine vamiriri vedu vatakaita ikoko vanenge vachivhetawo kuti vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwekushanda basa remapensioners. Vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwokuziva zvido zvakatarisana nevashandi. Vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwokuziva zvinhinga mupini zviri kusangana nenyika yedu takatarisana nevashandi. Saka ndokugadzirisa kwatiri kutarisa kuti kuchange kuchiita. Ende tinotarisira kuti vanhu vachange vachiiswa nebhodhi ichaino vanenge vakatarisa zvikuru sei kuvakira vashandi dzimba dzinotengeka, kuvakira vashandi zvipatara zvinogona kuti vashandi varapike zvakanaka, kugadzirisa migwagwa ndo munofamba nevashandi, uye kutenga motokari dzinotakura vashandi kuti vaende kumabasa. kisa mapriorities avo ikoko uyewo kuti mari dzavo dzemujandigere vari kutiwo mari ine nduramo ine tarisiro ndozvatiri kutarisira izvozvo.
Saka imi sevashandi muri kutambirawo sei bhodhi idzva riripo tichionawo kuti pane utungamiri hutsva hwebhodhi?
Bhodhi idzva iri tiri kuritambira nemaoko marefu nemaringe yekuti tikatarisa vanhu vakasekondwa kubhodhi iri nematripartite constituents anoti isu vashandi, maemployers nehurumende, takaedza nepose patinogona kuti tiise vanhu vane unyanzvi hunonzwisisa mafambiro anenge achiita mari dzevashandi, kunzwisisa mafambiro anenge achiita maprogramu enaka.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vakenda Siyamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuRepublic of Congo akanda zvombo zvehutsi hunokachidza nhasi senzira yekumisa kuratidzira kuri kuitwa nevanhu vasiri kufarira referendum yekunzwa kana vanhu vemunyika iyi vachifarira kuti mutungamiri wenyika vaDenis Sassou Nguesso varambe vari panyanga. Vanga vachiratidzira vapisa matai munzira dzekuvhara migwagwa muguta guru reBrazzaville. Zvinonziwo nhare neinternet zvanga zvisingashande munzvimbo dzakawanda dzeguta iri. Vanhu vemuKongo vari kuvhota nesvondo pari zvino. Zvinhu zviri kunzi hazvina kuti zvinge zvakanaka mukuedza kwavo kuda kuvandudza mamiriro ezvinhu. Mutungamiri wenyika anonzi ari kuda kuti awedzere nguva yake yekutonga.
Mutungamiri weChina Xi Jinping vataura nhasi muparamende yemuBritain murwendo rwekushanya kwavari kuitira nyika iyi vachitaura nevatungamiri vehurumende yeBritain. Asi vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vari kunyunyuta nemabatiro anoita China nyaya dzekodzero dzevanhu. Vazhi vatambirwa namambokadzi Elizabeth pamuzinda weBuckingham Palace apo vachingamidzwawo nemabiko ane mutsindo. Rwendo rwemazuva mana rwavazhi runosanganisirawo hurukuro nemusi wechitatu nemutungamiri weBritain vaDavid Cameron, kudya kwemanheru kumba yavaCameron yekumaruwa pamwe nekushanyira vemabhizimisi.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti hurumende inofanirwa kutora matanho ekugadzirisa dambudziko rekubuda kwevana muzvikoro nenyaya yenzara inonzi yatekeshera zvikuru munharaunda yeMateveleland. Bepanhau reSunday Mail rinoti pane vana zviuru zvitanhatu vakarega chikoro kuMateveleland South neMateveleland North mumwedzi changopfuura nenyaya yenzara nekushayiwa mari. Matunhu maviri aya nedzimwe nzvimbo dzakasiyana dzinosanganisira Midlands, Mashingo, Mashonaland East dzinonzi dzakatarisana nenzara inotyisa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe ava vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa dzidzo yevana.
Inyaya yekuti hongu yakasvika kunzvimbo dzedu sePTUZ, asi tiri kuedzawo zvakare kuti isu tishandise mamembers edu arimo muzvikoro kuti tione kuti zvikonzero zvaita kuti vana ava vabve muzvikoro inyaya yenzara chete here kana kuti inyaya dzakawanda dzakaita sekuti vamwe vana vakawanda havana mari yekubhadhara exam fee. Saka vaona exam fee yavasina kubhadhara vanopedzera vangozvidzisa muzvikoro nepamusoro panonenge kuti titorambirei tiri pachikoro isu exam fee tisina kubhadhara. Poita dzimwe nyaya dzekuti vanenge vakati kure vaya vanopedzera vangoti sevanhu vari kudhuze nebhodha vongopedzera kuti harga tiendei kuSouth Africa nekuti kuZimbabwe kunoko hapana chiripo. Vakapasa vavanoziva vakaitirwa mhemberero dzekupasa vakabva kumayunivhesiti vangorimo vari kupika guruwa vachitenderera mabhizinesi senda imomo havana basa. Saka mwana anopedzera kuti ndogarirei pano nepamusana pekuti hapana chiripo. Saka vana ava vanopedzera vangodecida kuti ha ini hangu zvandikunda. Asi nzara ichokwadi kuti iri kurura munharaunda iyoyo.
Zvii zvinofanirwa kuita vamajongwe kugadzirisa dambudziko iri semaonero enyu?
Chiripo ndechekuti kuti nyaya inodzoka kuhurumende. Hurumende inofanira kuziva kuti kana ichitungamirira vanhu, iri kutungamirira vanhu, haisi kutungamirira mombe. Ngavagadzirise zvinhu zvaita nekuti hapana asingazivi kuti Matabele region idzai region. Saka nyaya dzekugadzirisa nyaya dzeirrigation dzatinoona dziri kumhanya nevakuru vezanupf idzi ngavadzikurumidze vadzigadzirise. Irrigation yacho isave politicized kuita kuti mhuri imwe neimwe ikwanisewo kuraramisa vana vayo. Nekuti vazukuru vakawanda variko vanochengetwa nanambuya, vana mai nana baba vakakrosa bhodha kunotsvaga cheuviri kusouth africa, kubotswana, kunamibhia nekune dzimwe nyika. Asi izvozvo zvadaro zvaizvotibuda pachena kuti hurumende ngaigadzirise inspa yevana nenharaunda kuti vaya vanenge vapasa havoka vari kushanda, havoka vane dzimotokari vari kugara, havo vavakadzima dzakanaka kuita kuti education yacho imeke sense.
Avanga vari vaRaymond Majongwe, vanove munyori mukuru wePTUZ, vari parunhare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Olympic Committee rinoti riri kufara nekubudirira kwakaita chikwata chenhabvu chemaMighty Warriors, icho chichange chave kuenda kumaOlympic Games kuRio de Janeiro kuBrazil gore rinouya. Munyori mukuru wesangano iri, Muzvare Anna Muguni, vanoti vachange vachibatanidza mari vachibatsirwa nesangano repasi rose rinoona nezvemakwikwi aya kuti chikwata cheZimbabwe chinosanganisira maMighty Warriors nevamwe vanoita mimwe mitambo vakwanise kuenda kumakwikwi aya. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Muguni kuti tinzwe zvavari kuronga.
Tazvigashira nemufaro mukuru nekuti vasikana ava zvavaita vakwanisa kukwalifya for the first time pane mateam ese akamboedza kukwikwidza kumaOlympic qualifier kuti vazokwanisawo kuendawo kumaOlympics. Tiri kufarawo semadzimai nekuti tiri kuona kuti vasikana vedu vari kubudirira pane zvese zvavakaedza kuita vakwanisawo kukunda. Taakuenda kumberi, taakuda kuona kuti tagadzirira zvakanaka kuti vasikana vasangosvika vachizoshamiswa nezviriko kumaOlympics nekuti mitambo yacho inobva yasiyana pane zvavajaira kuno. Tiroda kuona kuti tabatsira kuti vagadzirira vachinosvika kumitambo iyi vachionawo mukana wekukwikwidza palevel inenge ichitambwa nevamwe vanhu vese vanenge variko kumagames nekuti mamwe mateams anobva kunyika dzakasiyana siyana. Mitambo yavo yefootball, bhora ravanotamba ivo, ndingatongoti rakatisiyanei neratajaira kunoko. Asi tinovimba kuti vasikana vedu vachagadzirira zvakanaka kuti vazowanawo mukana wekutamba vachisimudzira mureza wedu weZimbabwe tichionawo kuti svikowo palevel yatinofara nayo.
Tinoona kuti mamwe masangano emunyika anombochema iwo nemari dzekuti iyo kana vakwanisa kupinda mumitambo yakadai vaenderere mberi. Imi sesangano reZimbabwe Olympic Committee, zvakamira sei panyaya yehomwe yenyu yekuzobatsira maMighty Warriors?
Panyaya yehomwe tine mikana yakati siyanei siyanei yekuti tichakwanisa kuwanawo tumwe tumari tinobva kusangano redu huru rinonzi International Olympic Committee richatibatsira kutendesa maathletes, kwete maMighty Warriors ega, but kune vamwewo vemitambo yakasiyana siyana munonzi anatesti Coventry, vamwewo vekumhanya ana Mutandiro, ana Zhuwao vakwalifyawo. Saka timu yese kuti isvike kuRio tinenge tinewo kahomwe kadiki diki katinopiwa neInternational Olympic Committee, asi iwo vanenge vakatarisirawo kuti isusu tichakwanisawo kureza mari muno muZimbabwe. Saka sezvo iri national team isingori yebhora chete, tichakwanisawo kuita maactivities akasiyana siyana efundraising kuti tiwane homwe inokwanisa kuti tiende tinokwikwidza chaizvo kuRio.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Olympic Committee Muzvare Anna Muguni vachitaura pari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko renzara rinonzi riri kuita kuti vana vechikoro vatadze kuenda kuchikoro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Bato idzva rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe roita kongresi yaro kutanga nemusi wechishanu.
Mutungamiri webato rinopikisa vaEgypt dzine munhenzva vanoti rwendo runo vanokunda vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabatashuka kumagume chirongwa chedo anukuni kai ndini Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu toksia emina Marvelous Mhlanganya uye na Chris Kandemiri.